Upenyu kwavachamisa hausi munjodzi. In as far as the government is concerned, the government hainei nekuti chichiri kuitika muupenyu hwavachamisa. Inotosuwawo kuti upenyu hwavo husapinda munjodzi. Saka hapana kana reason yekuti vakadzike nekutya kuti pane chingaitika kubva kuhurumende. Zvimwe zvinoitikawo kupolitics dzavo dzenge dzichiitikawo semapoliticians, tingazviteedzeri nokuti munongozivawo kuti kupolitics kune zvakawanda wanda. Zvinoitika kwavo zvinogona kuitikawo kumusangano kwavo. Asi isu tichitaura tiri kudivira hurumende. Hurumende haisi haina nechokuita nekushushikana kwavachamisa zvavari kutaura zvokuti vari kuteerwa, mhuri yavo iri kushungurudzwa. Aiwa, hachisi chokwadi. Hurumende haina kudeploy anyone to follow vachamisa, haina kudeploy anyone to follow mhuri yavo. Ndopo sene hurumende ndozviripo. Zvimwe hatingatauri nokuti hatizivewo ndo vanoziva zvavari kuona nezvavari kufungidzira, asi hazvinei nehurumende. Chinoshamisa ndechekuti kana vasingatiudza kuti munhu wacho ari kuvatevera ndiani anoshanda kuhurumende pakati, tingaziva kuti chingava chiichocho. Munhu wese akangoonawo munhu wake kana akangofunga zvaafunga kanditoteerwa nevanhu vehurumende, toti kudii? Havana kuona ID, havana kuona mota dzehurumende. Tiri kuona pasocial media pane pari kunzi motikari iyo imwe inozikamwaunzi ndeyani motikari yavatevera, ndeyavo kumusangano weMDC ikoko nezvimwe zvakadaro. Isusu hatikomende pane izvozvo hedu zvakanyanya. Tinongokomenda pakuti pakamira hurumende ndepekuti vachamisa havasi kuteerwa, ndechekuti vachamisa upenyu hwavo hausi munjodzi kubva kuhurumende. Hurumende haipo pakushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe, vangava mapoliticians kana vasiri mapoliticians. Haipo pakukanganisa upenyu hwavo kana kutora upenyu hwavanhu.
Ko, kana vachiramba vachifunga kuti upenyu hwavo huri munjodzi vangaita sei?
Kana vachamisa vachifunga kuti upenyu hwavo hwamunjodzi, vanogona kukumbira police protection kana even state security protection. Ndozvinoicho chikamu ichocho chinopiwa kumunhu wese. Kana ini pachangu ndikatofunga kuti upenyu hwangu huri munjodzi, ndinogona kukumbira protection kubva kuhurumende. Izvozvo ioffer yatinogona kuvapa. Totaura nemapazi anomira kuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu nekuchengetedzwa kwesecurity yaeveryone.